Vamiririri vevashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu vanoti havana kufara nezvaiswa patafura nehurumende munhaurirano dzavo. Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vanga vakamirira hurumende munhaurirano idzi. Vati hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi vayo nemari inoita zvikamu 25 kubva muzana 25% kutanga nhasi, asi vashandi vehurumende varamba kutambira izvi.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwa taita nehurumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehurukuro. Musangano watakapedza kuita muna kukadzi, hurumende yakanga yauya nezvikamu 25 kubva muzana. Izvo tinoona kuti ndozvayangodzoka nazvo. Zvakambogara zvataurwa negurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yachazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25 kubva muzana. Isu takafunga dapakuda zvinhu zvepanhau, asi tatozozviona kuti ndozvinhu zvatozouya zviri pahurukuro dzanhasi. Saka ivo vari kuti vakatipa zvikamu 25 kubva muzana paivo mwedzi uno unotevera uyo, wozoenda zvepanoenda pakati pegore votipa 45 kubva muzana. Saka tinongona ngoti chikamu chiri kufambwa nacho nehurumende hachikwanisi kusimudzira mushando wehurumende kuti ararame mukati meupenyu hwake. Kunyange kuti aende kubasa, mari yechikafu, mari yekufambisa, mari yekupfeka, mari yemishonga, zvese hazvina kana zvezvinoreva pamari iri kuuya nehurumende.
Vamushangu vati hurumende haisi kuteerera zvavakanyora mugwaro ravo, asi kuti iri kungoita zvainenge yada iyo.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhunha dzedu nezvetinoda kuti tiitirwe sevashandi. Zvinova izvo zvinoita kuti mari yedu idzoreredzwe simba rayakanga inaro mugore ra2018. Takanga tichitambira mari yekunze isu yakanga ichikwana kuita 520 amadhora America. Ndo yakanga ichitambirwa mushandi wepasi akanga achitambira 440 emadhora ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno, isiri kuda kunotaura nezvebepa ratakanga tavapa. Zvekare isusu takanga tatara kuti tinoda kunge tine gwara rokusvika pamari iyoyo. Kunyange vakataura zvavo nhasi kuti tamboe kupa chikamu chakati, asi tichasvika pamari yemuri kuda musi wakati, tinogona kuwirirana naizvo. Zvino havasi kuda kutaura nezvegwara rokusvika pamari yedu iyo yataihora mukare. Havasi kuda kutaurazve nezvekuti titaure nezvemari yemari yekunze. Saka ipapo ndopetiri kutadza kuwirirana pamusangano wedu nehurumende.
Musangano waitwa nhasi unotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvawedzera mari dzemihoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvevashandi vamavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipira kugara pasi ichitaurirana nevashandi vayo kuitira kuti zvinhu zvigadzirisike zvakanaka. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe anoti haana kupinda mumusangano uyu, achiti haacherechedzi utungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iyo yaimbozivikanwa nekuti Apex Council. Munyori mukuru muAtus vaRobson Chere vati varega kupinda mumusangano wanhasi nepamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvinhu zvanga zviri paagenda panga pasina nhaurirano yenyaya yemuhoro. Icho chinova chikonzero chikuru chinofanira kunge chigarirwa pasi, chikonzero chekuti mari yevashandi isu tichasa kunyaya yevarayiridzi inge ichidzorerwa pamari yawaisitambira $540 sematauro atagara taita. Ndicho chikonzero chekutanga chofanira kunge chiri paagenda, kwete kuti tinonogara tonzwa kunzi muri kuunganidzwa kuti munzwa kuti hurumende yakati kudi pasina nhaurirano idzodzo. Chimwezvo ndechekuti iyo agency pachezvayo iri kunze kwemutemo webumbiro redu maererano maererano nevanogara muNJNC vachitaura zvemari. Iri kuoperata outside the law. Saka tinenge tichitoti NJNC pari zvino iri illegitimate, haisi pamurao.
Mashoko avachere atsinirwa nemutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou, avo vati hurumende haina kuzvipira kusangana nevashandi vayo sezvo musangano wanhasi waitwa pamasaisai nekuda kwechirwere checovid-19. Vazhou vati musangano wanhasi kwanga kuri kuvaraidza nguva kuti yanzou neriva.
National Joint Negotiation Council ya kaistablishwa ni Statutory Instrument 141 of 1997 inongo leader ku collective bargaining. It's me a consultation haina collective bargaining. Taifunga kutipakaitwa Constitution ya Zimbabwe 2013. Section 65 inotaura kutipashandi wanufanangu wane collective bargaining. Asi urumende haisi kuda kuseka Statutory Instrument ya kukakunuwa we kakangora. Ino dakura mbairi, iko kono kuti, shaka inakira, ino shanda newanu, ino da, ichisia wangu wakaita sesu, wana PTUZ na narutuzi. Saka izo zo azipi kuti zigazi kane. Isi tunda kuti zinu ziite mchechetiri mvura egui, wanu waite o collective bargaining, chindirana ne section 65 ya constitution, ne ILO convention 87, ne ILO convention 98, uye zeti nofunga kutu urumende, isa ineo ILO convention 151 ya 154, izo zinopa guidance kutikana wanu wachitaurira na zikuru sei na washandwe urumende zvinofamba sei zvichipa kodzero ye collective bargaining.
Naurirano dzakamboitwa pakati pehurumende nevashandi vayo vari pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions mavhiki maviri adarika, asi hapana chakabuda sezvo zvikwata zviviri izvi zvakatadza kuwirirana panyaya yekuti vashandi vobatirwa here mari pahomwe yakaumbwa nehurumende yeGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS yavanozokwanisa kukwereta, uye nyaya yemari yemuhoro yekubatsirikana kana kuti Cost of Living Adjustment. Hurumende inonzi yada kuwedzera vashandi vayo nemari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%, izvo zvakarambwa nevashandi avo vasiri kufara kuti hurumende yakawedzera vari muchiuto nevamwe nemari inodarika zvikumi zana nemakumi mashanu kubva muzana 150%, ivo vakasara vachitambira mihoro yavanoti yakafanana nemitero yembwa. Mune imwewo nyaya, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti hurumende yaunganidza mari inoita mamirioni zana emadhora ekuAmerica 100 million US dollars ichashandiswa mukutenga nhomba dzekubaya veruzhinji kuti vasabatwe nechirwere checovid-19. VaNcube vati kubva zvino zvichienda mberi, hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba mirioni imwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vese vakwane nhomba idzi. VaNcube vatiwo vari kufara zvikuru kuti kambani yeDHL International yabvuma kuvatakurira nhomba idzi kubva kwadzichange dzichitengwa nemutengo wakaderera, zvichaita kuti nhomba idzi dzisvike munyika nekukasika kana dzichinge dzatengwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.